Vatyairi ava vanoti kubva kuchinhoi kusvika muHarare apo pane makiromita zana negumi nemashanu paisimboita maroadblocks ari pakati pegumi negumi nemashanu asi nhasi panga paine maroadblocks maviri chete. Vamwe vevatyairi vanoti vabhadhariswa madhora mashanu semazuva ose kunyange masoja anga aripo paroadblock iri pedyo nechipatara chikuru chemuchinhoi. Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Danford anoti chashanduka chete maroadblocks ave mashoma asi panyaya yehuori zvakangofanana.
Hapana musiyano. Hapana musiyano. Nyaya iripo ndeyongoti chete mabhuruka yaridusi. Angurine one brokuri apa. Apa nguma ndiyo apa. Bhozi takada kunyepa kana atikoni. Mapurisa embavha.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi vamavhelasikasamba avanoti manyepo kuti masoja haana huori. Vakasamba vanoti vakabhadhariswa mazuva akawanda nemasoja apo vachipomerwa mhosva yekutakura vanhu vasina zvitupa patoget riri pedyo nepakamba yemasoja yeincom apo paimira masoja vachitarisa zvitupa zvevafambi.
Patogeri chaipo watotinetsa vachisecha makazi mawanzo wogona bvunzwa nemusoja unzi munhu wakatakura watakura vanhu vasina zvitupa sei bati basa rangu iri ndikabvunza kuti waona zvitupa saka ndichida kutakura
siya
pondo ndatosiya mapondo inini ndakatoisiya pondo patogeri ndaita mapassengers makastoma mangani 4 anga asina zvitupa ndatosiya pondo patogeri unganenge 3 times.
Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa sababa B anoti mapurisa ari kutora mari pamaroadblocks zvisinei kuti panenge paine masoja.
Mari yaunongonzi tonyora uburise iyoyo ndiyo yatangonzi tonyora. Isu zvedu hatinazotonyora nenyaya yekuti mota yedu inotakura vanhu vakakwanirana. Saka kuri kuti hapana musiyano. Mari dzacho dzaidzo inongonzi tonyorai ndidzo zvimwe chete. Pairozi masoja aripo panenge patori nemasoja anenge 5.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu uye varisachigaro wezimrights vapasi moonya kureba vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika idanho rinogona kutora mavhiki kana mwedzi yakawanda. Vanyakureba vanoti kufungirana kuri pakati pemapazi maviri aya kuchiripo izvo zviri kupa kuti vashande pamwe chete.
Ii operation yatinotarisira kuti haingangodaro ichipera mushure memavhiki maviri chete, inogona kuita mwedzi kana mwedzi miri nekuti inoita nechekuita nesecurity yenyika. Saka zvinotarisirwa nemhaka yekuti pakutanga kwaakaita mauto akanga asina mapurisa mairi akanga ingori ZDF but akazopesera ine ZDF and other security services. Saka kufungirana kwakuru pakati pemapurisa nemauto ndinodaira kuti kuchiripo hakusati kwagadziriswa, maybe kunotozopera kunge hurumende yanyatsokuitwa properly set up yazogadzirisa even leadership yemapurisa nemauto.
Vanyakureba vanoti havafunge kuti kushanda kwemasoja nemapurisa kunogona kutyora kodzero dzevanhu sezvo mapurisa vari ivo vari pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Takaringa nekodzero dzavanhu kana kuti bumbiro remutemo. Kushanda pamwe chete kwemauto nemapurisa pamajutizi emapurisa kungawo here kunotyora kodzero dzevanhu kana kutyora bumbiro remutemo? Ini handioni sekudaro zvangu nekuti ukatarisa mashandiro akanga achiita mapurisa pamugwagwa ndiwo aitotyora kodzero dzevanhu kwete mauto. Unorangarira kuti munhu anga usingakwanisi kufamba kubva kuno kuHarare kusvika kwaMutare kana kubva muHarare kuenda kuGweru uchifamba zvakanaka unonge uchitozova ndine awa nechidimbo rekumiswa nemapurisa parodhi ndichishungurudzwa.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti masoja vasati vagutsikana kuti hapana mamwe mapazi angade kuramba danho ravakatora rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.